chipatara chemabhuku ichi chave nemishina inoshandiswa kuonekwa zviri mumuviri inosanganisira maultrasound scans neradiological services. Pachipatara apa pave kuvhiyiwawo kusanganisira madzimai anenge aine pamuviri, kubviswa mazino pamwe nekutorwa max-ray. Klinika iyi isati yava chipatara, vanhu vaitumirwa kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital nePaulownyatwa Group of Hospitals. Amai Sandra Masiwa ndeumwe mugaro wekumabhuku. Amai Masiwa avo vanga vachibva kuchipatara chemabhuku kunorapisa mwana wavo vanoti kusimudzirwa kwekiriniki iyi kuti ive chipatara kwavarerutsira upenyu sezvo zvobatsira mukurapwa kwavo pachipatara chiri pedyo navo.
Semaresidensi emabhuku tiri kubhenefita zvakanyanyisa nekuti ezvinezvi kana ikan ukanga uchirwara kana ikan uine any macomplications anenge aitika hatisarifeiwa kune mamwe mahospitals, takungobatsirwa pamabhuku hospital. Saka tikaungotendawo semaresidensi emabhuku zviri convenient for us and also zviri more effective kwatiri and also zviri kukata macosts ekuti hatikwanise kunge tichingoenda kune zvimwe zvipatara nekuti tane chipatara chihombe mumabhuku.
Izvi zvatsigirwa namusvari Caroline Kasingizi avo vaudza Studio 7 kuti kuvapo kwechipatara ichi kwava kuderedza mari yavanoshandisa mukuwana utano hwakanaka. Musvari Kasingizi vanoti munguva shoma yapfuura vaiti vakasangana nematambudziko anoda max-ray kana kuvhiyiwa vaitonotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital nePaulownyatwa, izvo zvavanoti zvanga zviri kure navo uye pachidawo mari dzekufambisa kuenda kuzvipatara izvi.
Izvi sevagari vemuno mabhuku zvatizivitifadza chaizvo kozi tangokwanisa kuti nyange ndikati rugoko rwangu ndiri kuda x-ray ndokwanisa kungoenda ipapa ndotoita x-ray yangu pasina kuti ndamboita makosti ekuenda kana kuHarare kana kudini. Zviri kutibatsira pakuti zvani even if ndisina mari ndingokwanisa kuenda nyorwa kadhi, zvese pamari yekadhi iyoyo ndokwanisa kuzoona mipirisa acho yo zvese ndozvaonekapa.
Mumwe mugaro wekumabhuku angoda kuzivikanwa nezita rekuti Obiyama achiwo kuvapo kuchipatara pedyo navo kunovabetsera kuchengetedza utano hwavo sezvo vamwe vairasikirwa neupenyu vachiendeswa kunobatsirwa kune zvimwe zvipatara. Asi vaObiyama vatiwo chiri kunetsa pachipatara ichi nyaya yechinono, vakati varwere vari kunonoka kubatsirwa.
Ndi chipatara chedu tiri kuzvitenda zvakatiitira bhozi kana tichada itwa maoperations tizinonidhe kunzi unorifewa kuPaulownyatwa kana kuti zvakwanisa kuitirwa pasi ipapo kumabhuku polyclinic. Makosti edu zvinoridhusa pakuti pakuzotransfewa kuchiendeswa kana kuPaulownyatwa zvinotora nguva yakareba, pamwe murwere anenge ari siriasi zvinogona kuzoitika zvimwe murodhi akutazi achienda. So zvinhu zvatoni benefiti kwatii. Kasi zvimwe maproblems anozosangana nevanhu ndeyekuti panonzi panononoka sirei, vanhu vanogona kuuya makuseni bada vanozopedzisira vakuenda manheru, but chipatara chedu bhosvo kuti.
Mukuru anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vanoti kuvapo kwechipatara chemabhuku kwadeedza zvikuru varwere vanoendeswa kune zvimwe zvipatara. Vachonzi vati sekanzuro vanofadzwa zvikuru kuti varwere vowana kubatsirwa panzvimbo imwe chete, vakatiwo izvi zvinobatsira kuchengetedza upenyu kunyanya kumadzimai anenge asangana nenjodzi mukusununguka.
Pamabhuku yezvinezvi zvakuti ukapinda mujuraho wemabhuku unoonekwa nachiremba unoitwa max-ray kana paine ropa rida kutorwa rikutarisa kuongororwa unoenda laboratori yacho iripo. Kana uchida kutwa max-ray anoitwa, maultrasound anoitwa, kana uchida kugadzirwa mazino zvese zviripo, zvekuti hapasina chakanyanya chekuti uchaendera kupi kuzvipatara zvakaita seHarare kana kuti kuiari kana kuti Paulownyatwa, zvese zvaakuitwa mujuraho imomo. Saka kuudza maservices ehealth kuvanhu kwete kuti vanhu vaende kunotsvaga maservices.
Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuvandudzawo mamwe emakirinika ayo ari mumusha inogara vazhinji kuti avewo zvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.